manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 25/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviro muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kuti inyaya yemakuhwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voradzika gamba renyika vaOliver Chidau vachishora bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kurambanya iyi kuti tinzwe zvizere tabata mutoro wedu wenhau shingirai madondo kuti atipenyaya inotevera.
Muzvare Mutami avo vari makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vanonzi vakamhangara nyaya iyi kumapurisa emuguta reQueensland kuAustralia. Vanonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Studio 7 anokwanisa kutaura namuzvare Mutami asi zvinonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavatevera mushure mekusangana navo pamakwikwi ezvikoro muna 2003 pavaive vachiri kuita Form 2. Vanoti vakazotanga kugara nemhuri yavaMnangagwa mushure mekufa kwababa vavo. Muzvare Mutami vari kutaura nezvenyaya idzi pamadande mutande akaita seTwitter vachipindura mashoko anya pavabatwa neStudio 7. Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vati havanei nezvinhu zvavati zvakapusa. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weAustralia uri muHarare vaFrancis Rhodes vaudza Studio 7 kuti vaita mutete panyaya iyi.
Issue ike hapana munhu anokwanisa kumbotaura nezvayo pano kunze kwaambasada asi ambasada vari kuAustralia parizvino.
Vaenderera mberi vachiita vazivi kuti mumiriri weAustralia muZimbabwe amai Brond Moos avo vari pamazuva ekuzorora parizvino vangati chipa nyaya iyi.
Sezvamunoziva ini kuti handifunga kuti kune zvinhu zvakamboitika zvakadaro, saka handizozivi hangu kuti ivo ambasada vanenge vaine shoko ripi pamusoro penyaya iyi, asi pari zvino hapana anokwanisa kunge achipa comment. Ambasada vanodzoka next week, vanotodzoka muweekend umu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yevari gweta rakazvimirira muJohannesburg, South Africa, Dr. Vusimuzi Sibanda vanoti nyaya yamuzvare Mutami inotinetsei.
But at this stage, very little can be done.
Pare zvino hapana zvingaitwa, nokuti kana mutungamiri wenyika ari panyanga haamhanharirwe. Zvingaitwa pare zvino kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba, izvo zvinozoita kuti akwanise kusungwa, asi hazvingagoneke muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti chingabatsira muzvare Mutami kuti vaMnangagwa vabviswe pachigaro nemaparamende kana kuti impeachment, izvo zvavati zvinotinetsei muZimbabwe. Asi vatisangano United Nations rinogona kukumbirwa kuti ripindire munyaya iyi sezvo vari kuti vakabatwa chibharo vachiri mudiki uye kwenguva refu.
If you look at the abuses which stem
kana takatarisa kuti mhosva iyi inonzi yakatanga Susan aine 15 years uye zvakatora nguva refu achishandiswa zvepabonde, nogona kuonekwa kuti hurumende yakapara mhosva hombe sezvo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kunzi vaishandisawo Susan zvepabonde. United Nations ingaudziwa nezvenyaya iyi.
Australia yakatemera vamunanga kwa zvirango uya vatenderwi kuenda kunyika iyi. Zimbabwe inao chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAustralia, zvinopa kuti nyaya iyi itinetsei kuti vatongerwe mhosva yavari kupomerwa. MuZimbabwe munhu anobatwa nemhosva yekubata mwana mudiki chibharo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Muhurongwa hwekuda kuedza kusimbisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura mari iyi, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vati anokwanisa kutengwawo nedzimwe mari uye vati huwandu hwemacoins aya huchawedzerwa kumabhanga zvichienderana nekudiwa kwaanenge achiitwa. Vati magold coin aendeswa kumahofisi makuru emabhanga vachiti mabhanga aya ndo achazoaendesa kumatimana enyika.
Kurongwa taparura nhasi ndehwekuti magold coins edu aya asvika, tatanga kutengesa nhasi kumabanks. Kuma banks ose atengese magold coins kune vanhu muZimbabwe. Taona kuti vanhu vanodambudziko rekutsvaga a product in a store of their value. So tatitipei gold coins. But my gold coins throughout the world, they are used as a store of value. They are used as a reserve asset. Meaning kuti izvo US dollar nema gold coins zvinofambirana kuchengetedza upfumi hwemari. Saka magold coins ndo basa rawo taunzira.
Kumadhorobha akawanda munyika akaita seChinoyi neMasvingo, mabhanga anga asati ave nemagold coins aya. Vamanguja vati vachawedzera uwandu hwenzvimbo dzekutengesera magold coins aya, uyewo vati vachazoisa pamusika mari yegoridhe iyi ine mutengo uri pasi kuti vese vanoada vakwanise kuvatenga.
Pane zvino taisa mari kumabanks ose kusanganisana naHomelink neOrex kambani dzedu kutangotengesa, chawedzera maoutlets autengesa izvozvo as we go forward.
Vati vanotarisira kuti kuparurwa kwemagold coins nhasi kuchadzikamisa mitengo yezvinhu nepamusika wemari yekunze.
Atoona kuti izvo kubva last week patakaita mitemo yekukwidza interest nemutemo wekuti magovernment suppliers ese anonge aita misikanzwa muno anovharwa maaccounts avo, zvatobata rejizo yatodzika. Saka yes, the answer ndiye kuti chokwadi magold coins awa achabata rate yedu kusakwira, nekuti hapa munhu akapusa anogona kutenga mari inodhura iyo chipairi unless munhu acho atopenga.
Vati veruzhinji vakasununguka kutenga magold coins aya pamwe nekuvatengesa pavanodira. Mutengo wemagold coin aya unoenderana nemutengo wegoridhe pasi rese, uye kutanga mangwana chaiwo RBZ ichange ichiburitsa mutengo wegoridhe pamusika wepasi rese kuitira vaya vanoda kutenga kana kutengesa magold coin avo. Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCCC, uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati havaone mari iyi ichibatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Mari yaitauya kuno yokirinwa kuZimbabwe yatowa chimishini yokirina yotenga magold coins aya mari yoyo. This gold coin is to save those vachauya kuZimbabwe vachida kuzvisa money launder. Kune vamwe vari muno matsotsi dzikananda zviri kuziva kuti zvakatariswa nevanoongorora mari dzepasi pose.
Mumwe mugari womuHarare vaSteni Nyatsanza vati panoda dzidziso yakawanda pamusoro peurongwa uhwu.
Tikatarisa kuti nhasi paparurwa chirongwa ichocho musi wa25 July gore ra2022, gold coin rimwe chete riri kunzi riri kuita mari iyo inokwanisa kuita $1,805. Vangani vane mari iyoyo muZimbabwe munomu?
izvi zvatsikirwa namai Masanyoni.
Nyanzvi
muyadze upfumi vanyasha muchichwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vaya vaida kuchengeta mari yavo ari madhora ekuamerica vave kutenga magold coins aya asi vachiti chirongwa chishoroma.
Haizi yemunhu wese sezvo muri kuona mutengo wacho wakati kwirei. Ndiye vaya vanenge vane dzimwe mari dzavari kuda kuchengetedza kuti dzirambe dziripo dzisaita lose value.
Vanongorora nyaya dzemagaro evanhu vaitai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti vakawanda zvikuru sei vashandi vehurumende havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nekuda kwemutengo wacho, vakati vacharamba vachienda kunotenga madhora ekuamerica pamusika mutema.
Kune ruzhinji rweZimbabwe ndinoona zvichavagozhera, zvichavaomera, nekuti ngatirangarirei kuti mudzidzisi chaye kana mukoti wemuchipatara mari yaanohora pamwedzi haitokwanisi kana kutenga madhazeni matatu echingwa.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe amai Sifongile Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. RBZ inotarisira kuti danho rayatora nhasi richadzikisa musika wemukoto, sezvo ichitarisira kuti vese vaisienda pamusika uyu vanenge vava kutenga magold coins senzira yekuchengetedza mari dzavo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi haina zvakanyanya zvaichabatsira kana hurumende ikasavandudza upfumi kuti ikwanise kutengesa zvakawanda kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varadzika gamba renyika vaOliver Chitau avo vaimbova meya weHarare vachishora makanzuro ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vasoropodza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekusimudzira upenyu hweveruzhinji, vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. VaMnangagwa vatiwo chaive chishuviro chemushakabvu vachidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta, asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare, kanzuru yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naengineer Chidau zvakakanganiswa nemakanzura eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havandiende kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya, zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo reZANU-PF kumakanzuro emumadhorobha nekumamisha, vachiti makanzuro mazhinji yanga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Mashoko echokwadi ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemacouncillors, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta, sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumagakawa.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziwore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanoda kungosvibisa mapata anopikisa.
So ZANU-PF interference, mismanagement no corruption ndozvakonzera zvakonzera kuti izvo city ino itazoita Welcome City. Ndinangwe tichiedzere patinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matenda macho zvavo ikoko vachiisa mapurize akawanda chose, majoini venya dhesemu recently makawanda papomona. So ivo ndio dambudziko, kusika ZANU-PF yaenda hakuna rimwe city rinomuromo Zimbabwe ritaita Welcome City oro town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane vari dzidzo kuvhota ofisa ZANU-PF.
Vamnanga govarumbi za vachitausa mshuna bizimusa aida nyika yake. Vakurudzira ovema bizimusi kuti vakoshese kuvaka nyika vachiti zvindo zvaitwa nemushakabvu. Mumwe mugaro weHarare Makaspe Jeff vati guta reHarare rarasikirwa zvikuru vachiti vachidhawo vakatungamirira guta reHarare vachiri mudiki.
Kurasikirwa nekuti angari mutungamiriri wekutoti vakatombotitungamirira semagarira takamboita navo tichigara kuno kurukisheni rwedu rwepakose vakazoita MP mukambozuma vakazomutungamirira futi Harare chaiyo.
Vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzura wekambozuma Ward 1 muna 1981 vakazoitawo meya weHarare muna 1984. Vasiya mudzimai Spiwe Chidhawo nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa varambidzwa nhasi kunoona mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scholar nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole vanova vakachengetedzwa paJeri reChikurubi. Vanochengetedza Jeri iri vati vaChamisa vanokwanisa kupinda muJeri chete kana vapiwa mvumo nevakuru vakuru. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prison Services kuti tinzwe zvizere. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva vanga vaina vaChamisa.
Nasi vaChamisa semutungamiri wedu vanga vaenda kuChikurupi kuti vaone Honorable Job Scholar, Honorable Godfrey Stole nemuchovhu wavasungwa nenyaya yekunyatsime. Vataura ivo kuti vaChamisa vakuru venyika, saka vanofanira kupiwa clearance na Commissioner General kana kuti navamunangagwa kuti vapinde kuChikurupi. Saka isu seCCC hatina kuti tiite nharo navo nekuti tinotevedzera mutemo, asi tinoziva kuti chinodiwa kana uchida kunoona vanhu EID yako kana practicing certificate kana uri lawyer ndo zvinodiwa. Asi taona kuti ivo vatavadaiwa vaChamisa vanofanira kuti vachipiwa matsamba anobva kuheadquarters.
Saka muchatora matanho api kuti vaChamisa vakwanise kuona vasungwa?
Saka tichange tichionana navo vakuru vemapurisa mangwana kuti tigadzirise nyaya iyoyo, nekuti vaJob Scholar navaStole nevame vavo havana kusungirwa nyaya yekuba, asi mapolisi vaprison anofanira kuwana usununguko. Bati zvinoratidza kwatiri kuti vanozviziva, chero vakada kuita nharo vanoziva kuti vaChamisa ndo vevakuru venyika vanofanira kuti vachigadzira kuti zvinhu zvifambe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti even ivo kumapurisa vanenge vakatarisira kuti vaChamisa vapinde vagadzire zvinhu.
Izvi zvinoratidza chii chaizvo kwamuri sebato takatarisa kodzero dzevasungwa?
Nyika munofanira kugadzirira nyaya zendidashi kuti vanhu vaite access, nekuti zviri pamutemo kuti vanhu vapinde mumajeri vachiaccessa maclients avo, in particular kana vari magweta vachifanira kuti vachiprosa practicing certificate. Asi tichaenda engagement nevakuru vemapurisa tigadzira.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayakakanda kunzvimbo inotakurirwa ngarava yeOdessa hazvikanganise chibvumirano chayakaita neUkraine chekuti itange kutengesa zvirimwa zvayo kunze. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika iyi vaDmitry Peskov vanoti vakabhomba nzvimbo yainge ine mauto chete, kwete matura anochengeterwa zvekudya. Russia yambenge yaramba kuti ndiyo yakabhomba dunhu iri. Ukraine inotiwo iri kuedza kutanga kutengesa zvirimwa zvayo mushure mekunyorerana chibvumirano ichi pamwe chete ne United Nations ichichitsigira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica va Antony Blinken vanotiwo havo Russia mukubomba Odessa yakaratidza kusazvipira mukutevedzera chibvumirano ichi. Vanhu makumi matatu nevana vakafa mumugwagwa wekubva kuMeru kuenda kuMombasa muKenya nezuro. Zvinonzi pane bhazi rakabheuka ndokudonera mugoronga mushure mekunge ratadza kubopa mabhureki. Nhasi vanobatsira vachiri kuendera mberi vachiona kuti pane vamwe vanhu vanoda kubatsirwa here kana kuti mitumbi inoda kutakurwa. Vaimbova mteedzeri wegurukota, United Nations World Health Organization yazivisa kuti chirwere chemonkeypox chave kutorwa sechirwere chinogona kukanganisa magariro evanhu pasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Josphat Chiripanyanga.
Chava zvirwere chemonkeypox kunoko kuZimbabwe so far hatisati nemaconfirmed cases kana atoti masuspected cases ekuti vanhu vatinosungira kuti vavurwa nechirwere chemonkeypox, saka aiwa fet hatisati chasvika kuZimbabwe.
Chikapfuuraoneko zvangada kuzivikanwa neveruzhinji ndezvipi kuti chinobatirwa sei?
Chirwere chemonkeypox chinospreada kubva kumhuka, particularly toti marodents idzo dzimamonkeys netumwe tumhuka twakadaro, mafonzo, mbeva nezvimwe zvidiki zvakadaro, ndozvinonyanya kuspreada chirwere chemonkeypox. Chinowanikwa through either contact nemhuka idzodzi kana kudya chikafu chinenge chiri contaminated zvakare. Then spread yayo between individuals iripo zvayo but ishoma compared kuzvirwere zvakaita naCOVID-19, uye zvakare hachisi airborne nekuti chingaspreada kuenda kumunhu ari kure asina kuita direct contact nacho.
Saka tinogona kuti Zimbabwe pari zvino hatisati tanyanya kutarisana nenjodzi yakakura nekuda kwemonkeypox.
Hongu tinoti muZimbabwe pari zvino hatisati tasa nenjodzi yakakura zvekunangana nemonkeypox.
Ndongopedzisirawo ndichibvunzawo kuti vanhu vazvidzivirire kumonkeypox vanofanirwawo kuita zvipi nezvipi?
Chekutanga kana kuri kubika chikafu tikati totiwo mhuka dzedu munomu nguruve nezvimwe zvakadaro zvasangana nechirwere ichocho ngachive chakanyatso kubikwa zvakakwana chibhoilise chinyatso kuibva zvinourayawo that virus yemonkeypox kuti isaspread. Uye zvakare kana kuri tichasvikawo pane vanhu vanacho minimize contact kana nechirwere chemonkeypox gara mumba, tinoti within about 2 weeks, 1 month chirwere chemonkeypox chinoita self sustain, like chinopetega usina kunyange kurapwa zvakanyanya seri nekuti hachisi chirwere chiri very very dangerous. Saka munhu akagarawo mumba kana taka isolator for about 2 to 4 weeks tachini chinenge chapera, hapasina mukana wekutapurira kune vamwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josphat Chiripanyanga vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti ratanga chirongwa chekubvisa mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu kubva kuSave Valley Conservancy kwadziri kufa nekushaya mvura nezvekudya dzichiendeswa kuTsapi, Chizarira neMatusadona. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro nemutauriri weZimParks Vatinashe Farao.
Mumakore apfuura atina waya mhuka dzedu dzadziri kuwanda kunyanyanya kunorthwest Matabeleland nekusouth east Lowveld. Saka mukuedza kuchengetedza mafuro emhuka, mvura nezvimwe zvakawanda, zvinofanirwa kuitwa ndezvekuti mhuka idzi tangatiti dai dzabviswa kwadzakawanda dzoiswa kwadziri shoma kuti dzikwanise kuchengetedzeka zvakanaka. Saka gore rino takakwanisa kupa atingatiwo mapemits kana kuti matsamba ekufambisa kwemhuka kubva kusouth east Lowveld kuenda kunorthern pass mid Zambezi mainly kuti dzikwanise kuwana zviro dzingabatsirikane nazvo. Pane vanoona nezvetsvagurudzo vatiotiwo maecologist nemazoologist nemabotanist mamwe aibva kusouth Africa angachitibatsira kutoona kuti kwatiri kuendesa kwacho pane mvura here, pane chikafu here, pane kuchengetedzwa kwakakwana here, pane security here inoita kuti mhuka idzi dzichengetedzeke. Saka ndo zvatakaita tikaona zvakakodzera kuti mhuka dzinokwanisa kuenda ikoko.
Dzakawanda sei mhuka idzi dzichange dziri kubvisa
dzinoendeswa kunzvimbo idzi dzichiendeswa kune dzimwe nzvimbo uyezve ndedzipi mhuka idzi?
Matsamba ekufambisa tatakaisa, takakwanisa kupa matsamba ekuti pafambe mhuka dzinosvika idzo 400, mhara dzingangosvika idzo 2000, mabafalo angasvika makumi mashanu, nyati dzinosvika idzo makumi mashanu, nhoro dzinosvika zvakare makumi mashanu, shumba dzingangoita idzo gumi, mawild dogs gumi zvakare, nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Saka chirongwa ichi chiri kuenderera mberi iri nyaya yekuti kwadzakawanda tidzibvisewo tiendese kwadziri shoma. Dai zvaibvira tikwanise kuti dzirambe dzakachengetedzeka, dzisauraya zvisiri pamutemo. Asi muono wedu mukuru ndewokuti vagari kana kuti vanogara kudhuze nemhuka idzi vavanewo cheuviri chingavabatsira kuitira kuti kana vachidziona havaone uri mukana wokuti vana vaone mabasa, zvikoro zvivakwe, vana vadzidze, zvipatara nekuvakwa kwemigwagwa kunoita kuti vanhu vaone mhuka idzi sepundutso, pane kuti vanhu vaone mhuka idzi semucherechedzo werufu.
Saka dziri kuendeswa kupi?
Tine patingatiwo kumidzambezi, kune kunonzi kusapi safari area, kune mavhuradona wilderness safari nechirisa game park.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZimparks vatina Shefarao vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, CAF inoti haitambire kusarudzwa kwebhodhi idzva reZifa rinotungamirirwa navaGift Banda, uye iri kuudza Zifa kuti isashandise mari dziri kubva kuFIFA. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Dr. Mukuti vanoti varapi havafanire kumhanya kunorapwa nyongo yacho vasati vambovhenekwa muropa nemudumbu kuti pambotanga paonekwa kuti chii chiri kukonzera dambudziko risiri kupera nemishonga yavanopiwa.
Nyaya yekuti maacids vamwe vanoiti nyongo, vamwe vanoiti chirungurira, vamwe vanoiti heartburn, it's a cluster of symptoms zvinoafecta vanhu which to do with kurwadzwa nemudumbu especially pamusoro peguva kana kuti behind the central part of the chest, patoti the sternum, you know, the heart pain. It occurs very commonly, chinhu chiri common kuvanhu, saka vanhu vanozvitora lightly because most of the time masymptoms acho vanopisira majaira kana kuti kune ma different types of remedies which can alleviate the symptoms.
Vamuguti vanoti nyongo inokonzerwa nehutachiwana hunonzi Helicobacter pylori, inova ndiyo inokonzera gomarara nemaronda emudumbu. Vaendera mberi vachiti vanhu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75% vane dambudziko renyongo vane hutachiwana hweHelicobacter pylori.
Kana une marwadzi iwaya aya, unofanira kuonekwa kuti une chirwere cheH pylori here, nokuti ndicho chinokonzera maulcer, ndo chinokonzera gastritis, ndo chinokonzera cancer yemudumbu, yaitoti stomach cancer. Saka zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nguva iripo. Ukaona mudumbu musingapori, wamwa mishonga kwemazuva mashoma maviri matatu mana kana mashanu, hakuna kuramba uchingotsvaga imwe mishonga, enda unoongororwa waoneke kuti chikonzero chii.
Dr. Mukuti vanoti mishonga yese inopiwa varapi venyongo nechirungurira inongonyaradza marwadzo chete, asi mishonga iyi haipedzi hurwere hwemaronda ari mudumbu. Vaendera mberi vachiti kamushini kanonzi endoscopy ndiko kanokwanisa kupinda mudumbu kovheneka hura hwese, nedumbu racho kachitora mifananidzo iyo yavanozoongorora kuona kuti hamuna here maronda kana mapundu.
Kurapa masymptoms kuri important pakuti kunonyevenura nekunyaradza marwadzi munoonza zviri nani, asi hazvitisvitsi pakuzopedza chirwere nendaa yekuti chirwere hachachadi chaidentifaiwa kuti chii. Chero munhu ane cancer yemudumbu, handiti kana stomach cancer, anongoita zvimwe chetezvo, zvinongosiyana mbichana, handiti kana wemaulcers anogona kutora mwedzi yakati wandei achirwadziwa ipapo peini yacho ichimutsa pakati peusiku, achiti kana vamwe vanoti vakadya chikafu zvotorwadza moo, vamwe vanoti kana akadya zvinonyarara, depending on the type of food.
Tine urombo wa tereri po hangawari Dr. Edwin Muguti wa chitaura neze chirwele chemudumbu chinoguna uzokonzera gomarara. Tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Musakanganwe chirongwa che Live Talk patichataura nyaya ye mari ze goride za paru wane Reserve Bank. Inendini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Toksi ya mchinzuka na uze isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 25 Ntulikazi 2022 ugeno ku Medisaiti endabeni zethu zanamhlanje ibhanga lesizwe
yikho lokhu abathi imali real money uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu siyayithola emabhayibhelini siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD after AD sayithola futhi
umongameli Emerson Mnangagwa usole inkokheli lamakhansila awebandla ele Citizens Coalition for Change CCC Harare esithi bahluleka ukuqhuba umsebenzi wabo ukulondoloza amadolobho.
It is most unfortunate that the achievement and legacy of the likes of the late engineer Zhao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Inhlanganiso abamabhizimusi amancane Emprotect Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkambo phandle kwelizwe. Zonke lezi izindaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Ibhanga lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe RBZ namhlanje lethule ngokusemthethweni imali yelitshe legolide ama gold coins azinkulungwane ezimbili 2000. Limali ithengwa ngenkulungwane phose ezimbili zamadola eMelika US $1823.80. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu olugcweleyo.
Ekhuluma nentatha lezindaba namhlanje esigodweni sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ usebamkhulu walo umnumzana John Mangutshika uveze ukuba imali izabe ithengwa loba ngubani oyifunayo njengendlela yokugcina imali. Imali le izabe ibizwa ngokuthiwa yimosi wathunya izasebenza kuqala ilanga lanamhlanje. UMangutshika uchasise ngokusebenza kwemali le esithi uzulu weZimbabwe kumele ayethembe.
It's a treasure ball. You can use it first. First of all, as a collateral, a simple change. If you want to go and buy, say, on a loan of $1,000, you can give the bank the one coin in security, a collateral security. You can also exchange value if you want to buy, say, you can pay the product as assuming that you bought a grocery of $800, so you can redeem this in that gold coin. And in terms of change, that is the second part, because if you buy a grocery, let's say 1,000, it should be possible. But since it's a starting point, definitely as you go with this gold coin, more will be in first place. So the other, yes, you can do so, and it also depends also on the shop where you're buying from.
iyasebenziseka, uyayisebenzisa nxa ufuna imali ebhanga, uyenelisa ukubhadala ngayo, uyenelisa ukuyisebenzisa nxa ufuna ukuthenga ezitolo. Iyasebenziseka limali. Ukutsho uMangutsha, ingcitshi ecubungulayo zomnotho uMnumzana Khosi Ndlovu uvumelana noMangutsha esithi limali izancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Bakwethu, imali yegolide yikho lokhu abathi imali, real money. Uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu, siyayithola emaBhayibhelini, siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD, after AD siyayithola futhi. Gold currency imali enamandla ayisabekayo. Just unikeza umzekeliso. Ma uphethe i-gold coin eyodwa elingana nje ne-size elingana ne 2 rand yalapha na e-South Africa, mawuyibhekile, yenziwe ngegolide, iyabe i 1 ounce of gold. That 1 ounce of gold ilingana lo 1700 American dollars.
UNdlovu uqhubeke sithi imali le ilakho ukuqeda indubo zeZimbabwe kwezomnotho.
Imali yegolide engango 2 rand wase South Africa, a 1 ounce, it translates to 1700 United States dollars. Mawisa kuma rand ikunikeza u 30,000 rand. Icoin eyodwa 1. So imali enamandla ayisabekayo, kufanele ukuthi abantu bakithi bahle bayibambe langa umhlathi bayemukele. Uhulumeni ma efaka ukuthi isebenze esizweni into enhle kakhulu. Kufanele ukuthi ngapha kulokhu esithi i-secondary market, abantu bayitholele i-market. Ma uphethe i-coin yakho A1, uyakhona ukuyathenga inkomo ezimbili ngayo i-1.
Kodwa ezinye iingcitshi zomnotho zithi udubo olukhona elizweni kuba abantu kabathembi uhulumende, kungakho bangangcono bazigcinele imali yakwamanye amazwe kulokuthenga imali yegolide. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamashumi ayithoba munombili 180. Imali le engasetshenziswa ukuthenga ezitolo izathengiswa njengentengo yegolide yemkambo womhlaba. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamashumi ayithoba munombili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe abalisa idola leMelika, idola le-Australia, ipound leBrithani, lepula leBotswana. Ngimelisi 27 Harare, mundo de los enjo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usole inkokheli lamakhansila awebandla ele Citizens Coalition for Change, CCC, eHarare esithi behluleka ukuqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza amadolobho. Umnangagwa utsho la mazwi kubekwa u-enjinia Oliver Mandishona Chidawu, yena obhubhe mhla ka 19 Ntulikazi eseleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokukhulelwa yisifo senhliziyo. UMavis Gama usethulela lolu daba. Bekuculwa ingoma ebezigcwele usizi khona emangcwabeni lapho kubekwa khona amaqhawe lamaqhawekazi eNational Heroes Acre. Emngcwabeni kwaye ngumphathi ntambo weHarare uinjiniya Oliver Chidawu okhulume emele abemuli njalo obekungumngane omkhulu kamuyi uChidawu uMnumzana Ngoni Kudenga. Uchaze umngane wakhe njengomuntu owayelesibindi ekuqhubeni imisebenzi yakhe.
His vision went beyond personal enrichment. It was always his personal desire to empower black youth and to help create black-led self-sustaining industry.
Umbono wakhe wawungasokuzithuthukisa yena kuphela, kwakuhlezi kuyisifiso sakhe ukuthuthukisa abasakhulayo abansundu ukuba babe namandla abo ukubasiza ukuthi kusungulwe amankampani akhokhelwa ngabansundu.
Emazwini akhe uMnangagwa uchaze umuyi njengomuntu owayezinikele ukusebenzela uZulu
kunhlangothi zonke ayekhokela khona ezigoqela ezombusazwe ezamabhizimusi kanye lasemulini. Wengeze esithi uMuyi wayesebenza nzima ukuthuthukisa idolobha leHarare kodwa washo wathatha lelo thuba lokusola amakhansila akhona manje awebandla le-TCC ebethesa umlandu wokusebenzisa izikhundla zabo ukuzisuthisa bona besehluleka ukutholisa izakhamuzi okudingakalayo.
It is most unfortunate that the achievements and legacy of the likes of the late engineer Shidao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Ukuyadanisa kakhulu ukuthi impumelelo kanye lembali yabantu abafana no-Engineer Shidawo sekubuyisela emuva yilawo makhansila kamanisipala weHarare akhona. Lumonakalo okhona eHarare lawabamanye omanisipala elizweni abaphansi kwamabandla aphikisayo kumele umiswe.
Kodwa abenhlanganiso ezimela izakhamuzi elizweni ezigoqela iHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, bathi bamangaliswa inkulumo kamongameli le. Umgcini sihlalo weHamref umnumzana Mavila Sikhumalo upha umbono wakhe ngalolu daba.
Siyabona ukuthi indaba eyenzakalayo kuma local authorities yikho njalo okwenzakalayo at a national scale. I-economy yelizwe lonke vele kayihambi, ayibonakali. So thina sesimangala lapha ukuthi umuntu opresider over ukufa kwe-economy yelizwe lonke jikelele. Sebona ukwehluleka kwalabo aba-affectiwa yi-economy yonke at a macro scale. Lokhu siyabona ukuthi yikuyenza i-politics lokufaka i-politics lapha ezingafunekiyo khona.
UKhumalo uthi umangaliswa njalo ukuthi umongameli angasola njani amakhansila ikanti ke amandla wonke okuthuthukisa umnotho welizwe esezandleni zakhe.
UPresident ufuze aphume egcekeni atsho ukuthi yena leparty yakhe ezanPF siyehlulekile, hayi khona ukuze yena akhombeze labo abaku-opposition ukuthi sebehlulekile. Kodwa sibona thina ukuthi inhlanzi le ivele ibola iqalisa ekhandeni phezulu khona le ikho sokubolileyo. Yikho vele nomsila awungasali ufresh manxa ikhanda lenhlanzi selibolile. Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa kafuze lapha vele akhombele labo abakumakhansilini ukuthi sebehlulekile.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe lezamalungelo abathengi enhlanganisweni eye National Consumer Rights Association NACORA, uthi okwenziwa nguMnangagwa yikucatsha ngomunwe.
Singakhohlwa ukuthi yebuleli lizwe eminyakeni engu-42 edlulileyo, ilizwe leli liHarare lobulawayo lilamakhansili ahlukahlukeneyo. Nxa kusifa iZimbabwe kufa lamakhansili kungakhathalekile ukuthi kubusa yiphi iphathi kuleyo ndawo. I-ZANU-PF umbuso wayo wobulela izikolo, obulela izibhedlela, obulela imigwaqo, wavala amanzi, wenza ukuthi kungabi lempilo, kungabi lamafektari, kungabi lemisebenzi, abantu bathwale nzima ngale ndlela abathwale nzima ngayo. Akula inye i-government elisibe khona eZimbabwe kusuka ngo-1980 ngaphandle kwe-ZANU-PF, yiyo ke ebuleli lizwe kunye nasemadolobheni.
Umoya uChidawu uchiye unkosikazi uSiphiwe Chidawu lamadodakazi amabili kanye labazukulu abayisithupha. Uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, i-national hero, wachayelwa umbhobho kathathu lapho ebekwa emathuneni awe-National Heroes Acre. Ambience 2. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso ephathisa abamabhizimusi amancane e-Emprotech Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkhambo phandle kwelizwe. ukuze size okuningi ngalolu hlelo sixoxe lomqondisi we-Emprotech unkosikazi Sibusisiwe Bango ochathisa kabanzi ngalo.
Khathesi ngisebenza ngu-executive director we-Emprotech. I-Emprotech yona i-organization eyingxenye yamanye ama-organizations asemhlabeni wonke. Mhlaba wonke nje jikelele nxa ngingatsho. Kusukela khona le kubo Latin America lapho kukhulunywa khona isi-Spanish lesi-Brazilian uchaye uzukhrose umhlaba wonke.
I-Emprotech ilenjongo bani?
Yona i-Emprotech injongo yayo yikuthi i-develop lokho esidinga ama-entrepreneurs or obhizi abezamabhizinisi. Ibancedisa ngokuthi ibaphe ulwazi lokwenza amabhizinisi abo. Ulwazi lokuthi yena umuntu nxa uvele ufuna ukuthi ube ngu-businessman, ngu-business woman, kumele ube ngumuntu onjani. Ama-strengths akho entweni zobusiness angaphi. Njalo lapha oshotelwa khona, or lapha o-weak khona entweni zoku-run i-business kungaphi. Ibisibuya-ke i-Emprotech ikuncedise. Asitraini kuphela, siyafundisa abantu sibafake eklasini siba-traine, kodwa siphinde sibalandelele, sibanika lolu lwazi olujulileyo ngento zamabhizinisi. Ngento zempilakahle, impilakahle kodwa e-bent more on into esingathi into zoku-creator kumbe zokubumba umnotho. So yiyo ke injongo ye-Emprotech leyo engiyibonayo.
EZimbabwe lisebenzela kuziphi indawo njalo lisebenza lobani?
Nxa ngikhangele khona lapha elizweni lakithi eZimbabwe sesisebenze zonke indawo, emadolobheni, emakhaya, lama-projects amaningi. Kodwa ngokwandisa okukhulu sesisebenza labomama lama-youth, ngoba sibona ukuthi yikho lapho kushota khona kakhulu uncedo. Siyabancedisa umama lama-youth, sincediswa njalo sisenza ubudlelwane or i-partnership lama-development partners.
Lenza ziphi inhlelo lezakhamizi?
Khathesi engakutshe ukuthi silama-projects esiwenzayo obulawayo. Sisebulawayo sisemguza, sithe matopo, sithe mangwe, bese ngikhangela konke lezokulima. I-project le ikhangela khona lapho. Sisebenza labontanga-ke lapho iyuthi le. Sesiba lenye i-project esiyenza eMzingwane, eChv, eGokwe, laseBubi. Kuleyo-ke sisebenza labantu abalima or izakhamizi ezilima ichili ibilebile, abalima idluku, abalima lalaba abadobha amaganda, ukuthi nxa belidobha igandelana kuyini abangakwenza. Ziningi into ezenziwa ngeganda, kodwa sijonge ukuthi sibone ukuthi singangenisa ku-export markets.
Lapho belilalele ingxoxo kaSibusisiwe Bango okhokhela inhlanganiso ye-Emprotech Zimbabwe eseHarare, obexoxa loGaino Gumede Saidi we-Studio 7 eWashington DC ngocingo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela okwethulwa kwemali yelitshe legolide i-gold coin libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile balimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele-Los Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika. Lokhu kwenzakale emkhosini weshowa yezimota ebisenzelwa e-Los Angeles Park. Ingozi yomlilo oqhamuke ngemva kokutshisa okwenzakala esigabeni seCalifornia khonapha eMelika ubikwa suchabalalise amagosu angaba yisilinganiso samakhilomitha edlula amashumi amahlanu, 56 kilometers. Ugatsha olubona ngobudlelwano be-Iran lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi lelo lizwe kalisoze lavuma ukujujunyezwa ukubana lisayine isivumelwano sokuvuselela leso esasilotshwe ngomnyaka ka-2015 esingasaphumelelanga sokulawula ukulungiswa kwezikhali zenyuklia ngamazwe athuthukileyo agoqela elemelika. wake waba yihloko kahulumende leKenya umnumzana Raila Odinga ongomunye wabancintisa kukhetho lwalunyaka lokudinga umongameli uthi akasoze abe khona kungxoxo mpikiswano ezakwenziwa kulelo lizwe ngesonto. URaila wethesa ancintisana laye uWilliam Ruto umlando wokufuna ukukhekeleza ezinye indaba ezikhuphela ezenkuhlakalo. Umongameli Hassan Sheikh Mohamed wawele Somalia uhlangene nomunye wakhe wawele Egypt umongameli Abdel Fattah El-Sisi nomvulo ekwethekeleleni kwakhe okwakuqala kwele Egypt lokhe wakhethwayo kuleso sikhundla ngumkhonkwezi lonyaka. Abepulazi ele Donkey Dairy elisemangweni owe Magaliesburg kwele South Africa libikwa lithuthuka emsebenzini walo ngokulondoloza amadonki akhanya esengozini yokuzinyelwa okungekho emthethweni. Abazinyelayo laba befuna isikhumba sabobabhemi laba. Isikhumba lesi sisetshenziswa ukulungisa igelatin ebikwa iluhlobo lunye laleyo eyophondo lukabhejane.
Umasipala weHarare ubika ukuba ufisa leli dolobho libe kusimo esiphezulu emhlabeni jikelele okuthiwa yi-World Class City lapho ufika umnyaka ka-2025 ikakhulu emsebenzini wokuthuthukisa ezempilakahle. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Ambrose Sibindi omela izakhamuzi kobulawayo ebheke ezempilakahle uthi amadolobha afisa ukuba kubanga eliphezulu kumele ananzelele lokuqakathekisa umsebenzi wezempilakahle okusimo esiphezulu.
Idolobha leHarare eliyisigodlo selizwe lithi lisebenzela ukuba kubanga elithiwa yi-World Class City ngomnyaka ka-2025. Umnumzana Albert Mazula omela inhlanganiso yezakhamuzi yeHarare Residence Trust uthi noma inkinga ezibhekana lezakhamizi zivamile babona kusiya kungani kuba ngcono.
Ngoba sibona abaningi abaya ezibhedlela emaklinika bayelatshwa abezempila kahle bazama ukuphatha izigulane kakuhle lanxa nje bekhala ngendaba zemiholo yawo.
Uthi kuqakathekile ukuba inkinga zempila kahle zilungisiswe zibe kusimo esiphezulu esihambelana lokwanda kwabantu kundawo ezinje.
Ngesilungu bathi i-prevention is better than cure. Kunokuthi siqede isikhathi esiningi lemithi siselapha abantu abagulayo umkhuhlane wabo ubangelwa ngamasiweji, kungcono sidile ngendaba yamasiweji.
Umnumzana Ruben Akili omela izakhamuzi kunhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association uthi bayayibona intuthuko kuleli dolobha noma kumele kwengezelelwe ukuze uzulu efinyelele ezempilakahle.
Isiphathana kunyanga zazo zakavurwa zaramba zita kuti zviri kure nevanhu.
Kudyo yikuthi esiningi lokhe zikude labantu kulalokhe esimele sifike khona.
Umeya wedolobha leHarare u-Alderman Musarura Stuart Mutizwa uthi abahlalelanga izandla nje kuphela kodwa abaphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle kuleli dolobha elijonge ukuba lidolobha eliphezulu kusiyafika kumnyaka ka-2025.
Emavuku kliniki sesisebenza njengesibhedlela esinembheda lama-operations.
Uthi okwamanje sebethuthukisa i-polyclinic yeBulilo ukuze layo ibe yisibhedlela, kanti iklinika yeTariro Clinic eHopley leye-Highlands Clinic sokuthuthukiswa kusuka kumakliniki ukuba kube ngama-polyclinic ngendlela yokuthi izakhamuzi zifinyelele ezempilakahle kangcono kuleli dolobha. Lokhu kwenziwa ngaphezu kwamanye amakliniki avele ekhona kumizi ehlala uZulu. Ama-polyclinic ngamaklinika atholisa imisebenzi yezempilakahle engezelelweyo kuleyo etholakala kumaklinika kuphela. Ingcishi zithi imisebenzi yanje kumele iyale ilokhe ithuthukiswa ihambelane lokwengezelela okwenza abahlali kubangelwa ngokuthiwa yi-rural to urban migration. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingumark Peter Ntambe.
Uhulumende weZimbabwe useyalile ukuphawula ngodaba lwecala lokudlwengula elivulelwe uMongameli Emmerson Mnangagwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-Australia, uNkosazana Susan Mutami. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Susan Mutami oleminyaka engamatshumi amathathu lantathu uvulele uMongameli Emmerson Mnangagwa icala lokudlwengula enkambeni yamapolisa eMount Omni eQueensland eAustralia. I-Studio 7 izamile ukubuza kusikhulumeli sikahulumende weZimbabwe uMnumzana George Charamba ngalolu daba, kodwa wahle wathi yindaba yokuthutha angafuni ukuyiphendula. UMnumzana Charamba uthe yena akaphendulani le ndaba enokuthutha phakathi. Imizamo yokukhuluma loNkosazana Mutami ngalolu daba ibingakaphumeleli. Kodwa ke okuvela kudaba lwakhe lolu alwethule ekhasini lakhe le-Twitter lokwethulwa ngabezindaba yikuthi uMongameli Mnangagwa wafika isikolo sabo ngo-2003 esasengumphathi ntambo ogatsha lwezindlu. Uthi ngemva kokubingelelana watshela ababalisi ukuthi ungumzukulu wakhe, wasemupha izigidi ezintathu zama-bearers check wathi aze azombona emaofisini e-ZANU-PF eKwekwe. Uthi akazange ayelapho kwasekusithi ngelinye ilanga esihambela edolobheni uMnumzana Mnangagwa wambona wambizele hoteleni eGolden Miles, lapho afika khona badla ukudla kwemini ndawonye lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Qede lapho wayangena laye endlini yakhe ehoteleni, lapho afika wamdlungula khona emtshela ukuthi uyamthanda kodwa angalokothi ukuthi aludivu emuntwini lolutaka. Kuthe uyise kaNkosazana Mthame esebhubhile ngo-2005, uMnumzana Mnangagwa waqala ukumthengela ukudla nokubhadalela imali yesikolo. Qede lapho wambiza ukuzohlala naye eplazini lakhe eShewood. Uthi ke lapho wadlwengulwa amahlandla amaningi. I-Studio 7 izamile ukuthintana le-ofisi yommeli we-Australia eSouth Africa ukuzwa ukuthi kambe lolu daba luzaphathwa njani njengoba icala livulwe e-Australia, kodwa akekho obebamba ucingo kule ofisi.
For all other general inquiries, please hold. Sorry, the mailbox is full. To leave a message, press 8. To dial the number of the person you're calling, press 9. If you have a mailbox in this system, press the hash key.
Isikhulumeli se-ofisi yommeli we-Australia eZimbabwe uMnumzana Frans Rhodes wenqabile ukuphawula ngalolu daba. UMnumzana Rhodes uthe ongaphawula ngalolu daba ummeli we-Australia eZimbabwe, kodwa kwakhathesi akekho elizweni, ukhona le e-Australia. Ingcitshi kwezomthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi akusoke kube lula ukuthi uMnumzana Mnangagwa abotshwe noba ukutholisiswa ngalolu daba.
Asibone ukuthi kukhona okungenziwa nguhulumeni wase-Australia ngoba umuntu amvulela icala sesengumongameli waseZimbabwe ohleliyo, okusho ukuthi ngeke kulethwa amacala okuthi aboshwe. Kodwa okungenzeka ukuthi iParliament singasuka yena imsusi esihlalweni ngale process abathi nge-impeachment ukuthi ehlise ngobenza amacala okungamenza ukuthi ma esehlise esihlalweni usengabekwa ke lawo macala.
UMnumzana Sibanda uthi okunye okungenzeka ukuthi kube labalukhweza kuhlanganiswe ezamalungelo ku-United Nations belukweza njengodaba lombusi obesebenzisa amandla ombuso ukucindezela owesifazana. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguGaino Kumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.